Vamwe vanonzi vakakwereta mari kubhanga iri vanosanganisira mudzimai wevai vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye mwanakomana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. Asi vamwe vanonzi vakakwereta mari igurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vari kubhadhara chikwereti.
Vakakwereta mari sekambani inonzi Milestone. Takwereta mari kudaro hatina kungokwereta chete kuti tiwane mari iyoyo takatoisa matitle deeds eproperty. Project yataida kuita haina kuperforma sezvataida, saka kambani yakazotadza kubhadhara. Iko zvino tine arrangement yatakaita neCBZ kuti tibhadhare mari iyoyo zvishoma zvishoma.
Vamavhima varamba kuti vakashandisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane chikwereti ichi.
Hatina kushandisa hofisi. Chatakashandisa iproperty yataive tinayo. Mabhengi ose kana achipa munhu mari ndo zvaanoita. Vanotarisa kuti une security here.
Nhengo yedare reparamende inomirira Zengeza West uye vari mutedzeri wasachigaro webato reMDC vaJobscala vanoti havana chikwereti sezvo bhanga iri rakatengesa zvivakwa zvavainge vavaka kuchitungwiza mushure mekutadza kubhadhara chikwereti.
Mukataura muchiti pamari yamakatora kuchibhizeti makonewa mutepfenyuri. Nokuti handina mari kana chikwereti chanacho kuchibhizeti kana kudii. Uye zvinoitisa munhu benzi kungotiguwa rangofamba rete pasocial media. Kare kuna 2005 ndikavaka shopping complex yakazotengeswa nebhengi kare ikoko. Saka zvimwe zvese zvinotaurwa isi idon't know anything, hapana chatoziva.
Vasikala vanonzi vane chikwereti chemari inosvika zviuru zana. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF uye vaimbova gurukota rehurumende vaobert mpofu vanonzi vakapiwa chikwereti chemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu asi vati vakakwereta mari yakawanda kudarika iri kutaurwa iyi vakaidzosera yose nekudaro vanoti havazivi chikonzero chekuti vari kusvibisirwei zita ravo.
No, it's nonsensical. In fact, I borrowed more than that a long time ago. And all the money has been acquitted as the agreement with the bank.
Ini ndakakwereta mari yakawanda kudarika yamuri kutaura. Ndikaidzosera yose. Hapana chakaipa kukwereta mari kubhanga. Zvinoratidza kuti hauite zveuori.
But in Zimbabwe it looks like it's a crime to borrow money from the bank.
Amai Edna Madzongwe, avaimbova mutungamiri wedare reSenate, varamba kuti vane chikwereti kuCBZ.
Ndakutaurira kuti kungosvibisana. Handina chikwereti neCBZ. Whatever that bank is. Ini bank rangu rozi POSB.
Murwiri wehondo yerusununguko vaendi Mushanga vativo chikwereti chavo chishoma pamari yavari kunzi yakakwereta inosvika zviuru mazana maviri.
Zvikwereti tinazvo but zita iroro ravakabudisa rangu rakati ENDY. Ndakanga ndakakwereta 90. Tiri kutodzorerana zvakanaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru vebhanga reCBZ zvakare nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gweta riri kunzi ritevere zvikwereti izvi vatenda ibiti vakaudza Studio 7 nezuro kuti vainge vapiwa basa rekutevera vanhu vane zvikwereti asi vakati idzi hadzisi nyaya dzavanotaura nevatori venhau sezvo vasingakwanise kufukura hapwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.